Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manero anhasi kuri musi wemugovera nyamavhuvhu 22 2020. Makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izvi muchirongwa chedu chanhasi. Huwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro manheru kusvika pazana nemakumi mashanu nevaviri, kana kuti 152, zvichitevera kushaya kwemunhu mumwe chete nezuro wakare.
Mangono mabatirwo ari kuitwa vavasikana vauya pano makuseni vakaiswa njema kusvika kuma4 pasina chaiti ari kushungurudzwa nekuti munhu weMDC. Vasikana vari kuchajwa nechinhu chakaprotektwa neconstitution. Constitution yedu inobvumira kuti vanhu varatidzire section 59.
Mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala, avo vakasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yekukurudzira vanhu kuti varatidzire, vamiswa nhasi mudare redzimhosva.
Isu semhuri tatangoti dai vangotibvumirawo kuti repostmortem maitika pakaroi, tatambira zviripo. Munhu afa hapana chichachinja, kana kukanzwa azonzi aurayiwa aita sei, hazvinei, etangotambirawo zviripo, tikaviga munhu wedu.
Aita makakatanwa akaipa pakati pemapurisa nemhuri yenhengo yeMDC Alliance vaLavender Chiwaya, avo vakawanikwa vakafa nezuro mangwanani. MDCT inonyoresa zviri pamutemo neZimbabwe Electoral Commission mazita evanhu vachatsiva nhengo dzeMDC Alliance dzakadzingwa mudare reNational Assembly neSenate neMDCT. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Huwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakasvika nezuro manheru pazana nemakumi mashanu nevaviri, kana kuti 152, zvichitevera kushaya kwemunhu mumwe chete nezuro wakare. Asi huwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Muchiziviso chayo, hurumende yakatiwo vanhu makumi manomwe kana kuti 70 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vose ava vanhu vagara vari munyika uye vasina nhoroondo yekubuda kunze kwenyika. Hurumende yakaziviswawo kuti vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zvishanu nemazana masere negumi nevashanu, kana kuti 5815. Asi huwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana kubva muongororo dzaitwa nhasi, izvo zvinoburitswa tisisiri kutefenyura chirongwa chino. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru zvina nemazana mashanu nemakumi masere nevanomwe, kana kuti 4587. Pasi rose vanhu vabatwa neCOVID-19 vadarika mamiriyoni makumi maviri nematatu nezviuru zana nemakumi matanhatu nezvina, kana kuti vadarika 23,164,000. Uye vanhu vafa vadarikawo zviuru mazana masere nezvina, kana kuti vadarika 804,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi, avo vadarika mamiriyoni mashanu nemazana masere ezviuru, kana kuti vadarika 5,800,000. Vafa munyika iyi vadarika zviuru zana nemakumi manomwe nezvipfumbamwe, kana kuti vadarika 179,000. Mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala, avo vakasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yekukurudzira vanhu kuti varatidzire, vamiswa mudare redzimhosva nhasi. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotiudza zvaitika mudare iri nhasi.
Muchuchisi wenyaya iyi vagaridzozi yaDuma vati vasikala vakakurudzira mhirizhonga kuburikidza nemavhidhiyo avakaburitsa akaiswa pasocial media. Vazi yaDuma vati vasikala vakati veruzhinji vanofanira kuratidzira vachiti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka munyika, uye vaEmerson Munangagwa vatadza kutonga. Asi rimwe remagweta avasikala vaEric Matinenga vaudza Dare kuti ikodzero dzavasikala kutaura zvavanoda chero izvi zvichiitwa murunyararo. VaMatinenga vati havasi kufara kuti hurumende haina kuvapa mavhidhiyo anoratidza zviri kunzi zvakataurwa navasikala zvaita kuti vapomerwe mhosva yavave yekupomerwa. VaMatinenga vati vasikala vane kodzero dzokuita zvematongerwo enyika sezviri mubumbiro remitemo yenyika, vachiti nyaya yaitaurwa navasikala ndeye matongerwo enyika. VaMatinenga vati mhosva yekupomerwa vasikala haisi mhosva inokodzera kuti vaiswe parimand, saka nokudaro vakumbira Dare kuti muchuchisi wenyaya iyi ashevedzwe kuti azoudza Dare mhosva yavasikala. Mutongi panyaya iyi Valanzini Ncuve vati nyaya iyi idzoke muDare nemuvhuro sezvo nguva yanga yapera. Zvichakadai, munyori mukuru muMDC Alliance vaCharlton Wende vashora kusungwa kwavasikala vachiti hurumende haisi kuda kuti bato ravo rirarame.
Mangono mabatirwa ari kuitwa vavasikala vauya pano makuseni vakaiswa njema kusvika kuma4 pasina chaitika. Vasikala munhu anotungamira bato redu remdc ari kushungurudzwa nekuti munhu wemdc. Vasikala vari kuchajwa nechinhu chakaprotektwa neconstitution. Constitution yedu inobvumira kuti vanhu varatidzire, section 59 ndiyo yasvitsa vasikala panapa. Saka isusu sebato remdc tiri kunyunyuta zvikuru nemabatirwo ari kuitwa mamembers edu emdc. Mukatarisa utungamiriri hwedu hwemdc, mavice president edu ese vasikala, inini International Relations Standing Committee edu ese, vese vane macharges. Saka vamunangako havasi kuda kuti opposition iendere mberi. Mukaonawo zuro takarasikirwa nakansela akapondwa kukaroi. So zvese zviri kuitika zvichikanganisa bato redu remdc, maMP kuparliament vari kutora zvese, building edu vari kutora, chavasiri kuda kuti mdc irambe iripo.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kutinzwe pamire hurumende. Rimwe remagweta avasikala vaJeremiah Bhamu vambosungwa panze pematare vakaendeswa kukamba yeHarare Central asi vazoregedzwa pasina mhosva yavapomerwa. Mapurisa anga akapakata zvombo adzinga vatsigiri veMDC vanga vauya kuzonzwa nyaya yavasikala. Mumwe wavatsigiri ava uyo angoda kudaidzwa kuti madzibaba ati haasi kufara nekushungurudzwa kwaanoti kuri kuitwa vasikala.
Hakuna zvakadaro, ngavaende vanosunga vanhu vanoba mombe. Tina vanhu vari kuba mombe, vanhu vari kuluta, vari kudzingana. Handiona mupati vari kudzingana navo pati. Ngavaende vanobatana navo pati yamo, vadzosa zvavakaba, vadzosa zvavakaba, vadzosa zvavakaba. Uye wakataura gore rino, gore rino. Uye wakataura gore rino wototiura. Uye wakana vauraya huyo, wototiura, wototiura, wototiura. Zimbabwe yaramba.
Vasikala avo vakasungwa nezuro ndeumwe wevanhu gumi nevana vakaziviswa nemapurisa panhepfenyuro kuti vari kutsvagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Paita makakatano akaipa pakati pemapurisa nemhuri yenhengo yeMDC Alliance vava venda chiwaya, avo vakawanikwa vakafa nezuro mangwanani. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Makakatanwa aya atanga zvichitevera kutadza kuitwa ongororo yekuti chakakonzera kufa kwavachiwaya chii kana kuti post-mortem nhasi pachipatara chemukaroi. Mushure mekutadza kuuya kwachiremba anoongorora mitumbi yevanhu vanenge vafa nedonzo rekuona chinenge chauraya munhu, pazorongwa kuti mutumbi uende kuHarare asi pashayikwa motokari inotakura chitunha. Hama dzemufi dzabva dzati zviri nani dzivige hama yadzo asi mapurisa aramba kutambira izvi achiti ari kutevedzera mutemo unobata mavigirwa anoitwa munhu anenge achifungidzirwa kuti akapondwa. Mutauriri wemhuri uye vari mukoma wemufi vaJohanis Chiwaya vati havasi kufara nekurambirwa nemutumbi kuri kuitwa nemapurisa vachiti hapana chichashanduka.
Isu semhuri tatangoti dai vangotibvumirawo kuti postmortem yaitika pakaroi tatambira zviripo munhu afa hapana chichachinja kana kukanzwa zonzi aurayiwa yaita sei hazvinei etangotambirawo zviripo taviga munhu wedu.
Vachiwaya vati varombo zvekuti havana mari yekutenga zvekudya kana rufu rukatora nguva yakareba uye munguva ino yeCOVID-19 vanhu havafanirwe kuungana kwenguva yakareba.
Kuzi hatiri varombo hatina kana chikafu chatikwanisa kuti tichengeta vanhu kusvika nguva yareba dai vatipa mutumbi wedu taviga.
Asi mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland West vaIan Kohwera vati mapurisa ane kodzero yekuti ongororo iitwe zvichienderana nemafiro anenge aita munhu. Danho ratorwa nemapurisa rasiya vanhu vakapatsanurana vamwe vachiti vanotsigira danho remapurisa kuitira kuti pabude chokwadi kuitira kuti vanhu vasapumhane uroyi sezviri kuitika asi vamwe vachiti mufi akaurayiwa nekuda kwezvematongerwo enyika uye hapana chazvinobatsira kumirira ongororo yachiremba. Vachiwaya ava vanga vari sachigaro weMDC Alliance weward 4 muhurungwe uye vari kanzura vakawanikwa vakafa nezuro mangwanani pedyo nepamba pavo mukaroi mudunhu reMashonaland West. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Zimbabwe Electoral Commission yakaburitsa zviri pamutemo mazita evanhu 15 vakadomwa neMDC Alliance kuti vatsive nhengo dzeparamende dzakabva kudivi reMDC Alliance idzo dzakadzingwa nevakafanobata chigaro chemutungamiriri weMDCT Muzvare Tokozane Kupe. Muchiziviso chavo sachigaro weZimbabwe Electoral Commission Justice Priscilla Chigumba vakati vanoda kupikisa kudomwa kwevanhu ava vakasununguka kuiita izvi vachitevedza zvinodiwa nemitemo yesarudzo. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere panhare mbozha yavo kuti tinzwe kana bato ravo richapikisa urongwa hwamuzvare Kupe. Hatinawo kukwanisa kubata munyori mukuru weMDCT Alliance vaDouglas Monzora sezvo nhare mbozha yavo yanga ichinetsa kubata. Muzvare Kupe vari pakati pevanhu 15 vakadomwa nebato ravo kuti vatore zvigaro zvanga zviri zveMDC Alliance mudare reNational Assembly nereSenate. Muzvare Kupe vachange vari muNational Assembly ukuwo mutauriri wavo vaKalpani Pugeni vachange vari mudare reSenate. Nyanzvi munyaya dzemitemo uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti kunyange hazvo MDC Alliance ikapikisa hapana chimuko chinobuda sezvo zviri kuitika mumatare zviri zvinhu zvinobata mutongo weSupreme Court uyo uri kupa Muzvare Kupe masimba ekudzinga nhengo dzeMDC Alliance muparamende. VaMavhinga vanoti MDC Alliance inofanirwa kuona kuti yaronga zvinhu zvayo zvakadzama uye kuona kuti mitemo yesarudzo yavandudzwa nenzira inoratidza zvido zvevanhu vanovhota.
Nyaya iri kuitika kuMDCT makakatanwa neMDC Alliance yavachamisa ine kakusajika kainako pane dambudziko guru rekuti mumaziso evanhuwo zvavo vari muZimbabwe zvizvarwa hazvina chimiro chakanaka tikatarisa maitirwo akaitwa sarudzo dza2018 kuti Muzvare Tokozani Kupe vakakundikana zvachose vari muparamendi kuSeneti nevamiriri vese vainge vari vachitokwidza neboka ravaKupe vakakunda varivo vari kudivira vachamisa. Saka iko zvino hazvinaki zvachose panyaya yeutongi wechetere. Zvingadai zvakaitika ndezvekuti pawanikwe imwe nzira yekutanga zvachose kuti kana dziri sarudzo dzoitwa sarudzo zvoonekwa kuti iko zvino nemamiriro ari kunzi aitwa muboka reMDCT vanhu vanoti kudii pasarudzo kureva kuti panotoda ipo sarudzo patsva kuti zvione kwekuti vanhuwo zvavo vanovhota vanotsigira muzvare kupe here kana kuti vaNelson Chamisa.
Tiri kuona kuti muzvare kupe avo vakakwikidza sekutaura kwamaita musarudzo yemutungamiri wenyika vakakundikana vazvidomawo kuti vave nhengo yeparamende. Munozvionawo seizvi?
Tinoona zvisina kunyanya kunaka zvachose. Hazvinaki kuti munhu utore masimba nenzira iyoyo. Kana kuri kunzi matare edzimhosva ati muzvare kupe ndivo vanofanira kunge vari mutungamiri weMDCT, chakangonaka ndechekuti paitwe sarudzo patsva. Ndo maonero angu, uyezve kuti kuzonanga kune vaya vanenge vachinzi proportional representation ndo kumateru kwavakadai vakananga chakunoratidza mongo wesimba ndekune vaya vanovhoterwa nevanhu pachena vasiri veproportional representation ndo kunoratidza kuti vanhu vanodani. Izvi zviri kuitwa izvi hazvina chimiro chakanaka zvachose panyaya dzeutongi hwejechetere muZimbabwe.
Munoona here zvaitwa neMDCT izvi zvichipikiswa neMDC Alliance?
Zvingangopikiswa hazvo, asi nemamiriro ekunze kune zvematare edzimhosva ndinoona zvisina chimuko chikuru. Chinenge chichitodiwa ndechekuti pachizenge pamuka mukana wesarudzo ndo panozotaridzwa kuti ndiani akamira nevanhu. Ipapo ndopazvinozobuda pari zvino veMDC Alliance vangaenda havo kumatare edzimhosva, asi igaro kuziva kuti ndifunge kuti kune chinobuda chakanaka chingayananisa kana kuti chingasvika pavanoda panyaya iyi. Kutomirira nguva yesarudzo itsva, chavangatoita veMDC Alliance nevamwewo ndechekukurudzira kuti kuvandudzwe mitemo kuitira kuti kuitwe sarudzo dzakajeka dzichitungamirwa nemasangano asina kwaakarerekera. Ndo zvinodiwa muZimbabwe kuti kuve nesanduku.
Nyanzvi munyaya dzemutemo uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDeva Mavhinga vachitaura vari parunhare vari kuBritain.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata maangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Asvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization rinoti riri kushushikana zvikuru nekupararira kuri kuita chirwere cheEbola mudunhu reIkweta kumavirira kweDemocratic Republic of Congo. Vakuru vezveutano vanoti vanhu zana vabatwa nechirwere ichi mumazuva zana apfuura uye vanhu makumi mana nevatatu vafa nechirwere ichi. World Health Organization inoti chirwere ichi chiri kupararira zvakanyanya uye chiri munzvimbo gumi neimwe kubva panzvimbo gumi nenomwe dziri mudunhu reIkweta iro rinonetsa kusvika nepamusana pemasango nekusaririra kwakaita dunhu iri munyaya dzebudiriro. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana navanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai anoita iye zvemabhizimisi uyezve vachiita zvekuparidza. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti mabasa api avari kubata panguva ino yeCovid-19.
Zita rangu reitwa Dr. Abigail Magwenzi, rinotungamira bato remadzimai rinonzi Red Lipstick Revolution, rinobatsira madzimai nema strategies kana nzira dzekuti vakwanise kuriritira mhuri dzavo zviri nani. Saka tinodzidzisa madzimai zvakawanda zvakasiyana siyana zvinoita kuti vakwanise kurarama zvikuru sei munguva yatakatarisana nayo yecovid, tichinzwisisa kuti covid haisi kuenda zvekumhanya. Munhu ukagara wakamirira kuti lockdown ichapera rini, zvinozodii, unotoita stress, zvinotooma. Nyaya iripo ndeyekutongoti munhu ungova nemindset kana mafungiro anonzwisisa kuti covid chinhu chiripo, ototanga kutotivisaka ndingaite sei kuti ndirarame. Kana ndanga ndaneta ndakutopika simba kutsvaga nzira dzakasiyana siyana dzekuti ndiriritire mhuri.
Tiri ipapo, zvii zvamungakurudzire madzimai kuti aite panguva ino?
Tirikukurudzirana zvinhu zvakawanda. Pane imwe yatakatanga programu inonzi Mbambalisha Sweet Potato Revolution. Mbambaira, kungorima mbambaira, nekuti mbambaira chaiye kuti uirimeka ndo the cheapest business aunokwanisa kuita munhu. So ndo zvimwe zvezvimwe zvaunogona kuita, even kurima kungogadzira mihomba kutongoona kutoti iko zvino natonguva yetongoti kana ndanga ndichingoti kamuhomba kamwe kadiki kana kayadhi kandiri nako kana kuti ndiri ndoja, but unokwanisa kuita zvinhu mumabhaketi wotorima. Saka tikutoona kuti vanhu vakutobatsirika zvakanyanya. Vamwe zvekutongoisa kana mapoteto mumanhingi mumasaga utobatsirika zvakanyanya. And taona kuti madzimai nekuda kuenda kudown nekutadza kufamba zvakanyanya nekuspenda nguva yakawanda pamba, vakutofunswa kuti vatandise zvakavakomberedza izvozvo kuti vaite kuti zvive zviri zvinhu zvinoita kuti aidha nditenge zvinhu zvishoma kana kuti ndirime zvinoita kuti ndikwanise kuti nditengese ndione mari ndichitorarama.
Mabhizimisi mamwe amungakurudzire kuti madzimai aite ndeapi?
Tiri kuita zvakare mikando yakasiyana siyana. Pane vaya vasina mastati tine mikando yekuti amwe akutokandirana kubvira kana kuma$10 cheke muri 6 mokandirana natobata 60 iwe akutototsvaga chinhu chekuhodha chekutengesa tengesa, nekuti chaunoda kutenga iwewe uchidzira mumba mako kuti mini ndichinotova nemaketi. Saka totoencourajea vanhu kutoti itoona kuti pane chawatsvaga chekutengesa. Kana usingade zvako zvekurimarima but unokwanisa kutengesa tengesa, tarisa zvakakukomberedza. Une hembe dziripo, masekendi hendi aripo, tora unochinjisa wataona stati. Saka tirikutoona kutoti vanhu vari kubatsirika zvakanyanya zvikuru, nekutoti tirikutoshare information kutoudzana kuti kwakati ndokune zvakati, uda kuhodha fish dzekutengesa dziri kuwanika kwakati dzichiita mari yakati, nemadora ari kuwanika kwakati achiita mari yakati. Pano utomhanya mhanya kutenga uchitotanga kutopeka peka uchitotengesa zvichitoendeka. Dovi chairo, dovi kune kwarinokiwa kumbari musika uku, vanhu vakutomhanya mhanya vachinohodha ikoko. Dovi rogona kutoritenga riri richitiswa kana kuti $10 for $10 woona mabhudhuru ako kana kuti 12 ukatengesa tengesa dollar mtuna profit ya $2. Vamwe vanotengesa fumbe $8 vanga varimi vai vane mishini vari kugadzira zvinhu vachi edha value. Unogona kuzotenga doi ikoko richitoita $8 ari 12 dozen, ukatengesa watoona $4. Mazai chaiyo, kreti yemazai ukaitenga ukatengesa 1-1 unotoona some profit. Saka vanhu tikutoona vakadzi vachitoita mabhinda uko munguva ino yecovid zvakanyanyisa, nekuti vanenge vangori pamba. Saka unoda kutotsvaga kuti uone kuti ungaite sei kuti mhuri irarame.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvina bhizinesi uyezve vari mufundisi Pastor Abby Magwenzi kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chavatipa nhasi. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinodzarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tatitombotarisawo pamusoro pemashoko ari kuti vanhu vari kufa muZimbabwe kuburikidza nechirwere chaCovid-19 vanhu vari pakati pemakore makumi mana nemakumi masere 40 kusvika ku80, asi vazhinji vavo vari vanhurume vari kunzi vari kuzowandawo vari kufa zvichikwirawo nekuchembera kana kukwegura kwavanenge vachiita makore avo. ndo zvatati timbotsvaka nyanzvi mune zveutano tinzwe kuti tsanangura yavanopa yechiitiko ichi ingava ipi. Muhurukuro yedu tabata Dr. Matthew Nyashano vanove nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa zveutano paNottingham Trent University kuBritain. Dr. Nyashano, zvii zvamungataura pamusoro pemakore ari kunzi vanhu vari kushaya ndomakore avari kana yatingati bracket muchirungu?
Chatingataura pakufa kwevanhu vane makore 40 zvichienda ku80 ndechekuti zvikuru sei kana vanhu vaakubva kumakore anoita 40 zvichikwirira uku vanowanza kubatwa nezvimwe zvirwere zvakasiyana siyana, zvirwere zvakaita sezveshuga, hypertension kana kuti diabetes nemamwewo futi mamwe maconditions anowanikwa nekukura kunenge kuchiita munhu. Saka kana ukazobatwa nechirwere, machances ako ekuti unge uchirarama anogona kunge ari mashoma, nekuti iwewe unenge wava munhu akura uyezve uine zvimwe zvirwere zvauinazvo zvinonzi maunderlying conditions. Saka muchiona zvichinzi vanhu vanenge vati kurei vavo vanogona kunge vachizopinda munjodzi vakanga vabatwa nechirwere checovid-19. Ndosaka zvichinzi ndo anenge ari mavulnerable groups iwavo, anenge achifanira kunge vari vanhu vanenge vachifanira kunge vachidzivirirwa, vachifanira kunge vachidzidziswawo futi kuti vasasvika panenge paine vanhu vakawanda, nekuti vakabatwa nechirwere ichi chinokwanisa kunge chizovakanganisa kana kuti vanokwanisa kunge vachizofa kubva muchirwere ichochi.
Asi sei zvichidaro Dr. Nyashano, kuti vanhurume ndo vanozopedzisira vakunyanyonge vanoratidza kuti vari kukundikana kurwisana nechirwere ichi?
Zvinhu zviri pachena kuti tinoona kuti vanhurume vanotanga kufa kudarika madzimai. Madzimai anorarama kwenguva yakareba. Muongororo dzakaitwa dzezvidzidzo zveutano dzinoratidza kuti vanhurume ruzhinji rwavo runenge rusingatevere gwara reutano hwakanaka. Vanhurume vanowanikwa varivo vazhinji vanoita nyaya dzekudhakwa, nyaya dzekusvuta fodya, nyaya dzekushandisa madrugs. Saka lifestyle yevanhurume ruzhinji ndo inoita kuti vakazobatwa nechirwere havatane kunge vachizoshaya, senge kuti COVID-19 ikavabata, nekuti munhu anenge atogara achisvuta fodya, munhu anenge agara achisvuta kana kuti mamwe madrugs. Handisi kuti veseba, asi vazhinji vacho. Ndosaka muchiona vanhurume vachitanga kufa kudarika vanhukadzi. Uyezve chimwe chacho chinoitika ndechekuti vanhurume kuteerera chaiko atinoti mahealth messages zvinotora nguva. Vazhinji vacho havadi kuenda kuzvipatara. Unotonzwa vaakutotanga kutsiurana kwanza, aiwa iwe unoteta, iwe unoita semukadzi, unoita semukadzi, hausi kuziva kuti iwewe ndiwe uri kutokanganisa pakusaenda kuchipatara. Asi vanhukadzi, vanhu vanoteerera mahealth messages, vanhu vanokurumidza kunge vachitora zvunhu vachinozvirapisa. Mudzimai akangonzwa chishambi chamutin'en'ene abva aenda kwadokta. Vakanzwa panenge pachidzidziswa nezveutano, unoona pakawanda madzimai, varume vashoma vaunoona ipapo. Ndo zvinoita zvekuti tinge tichiona vanhurume vachiti kana pakauya chirwere chakaita secovid-19 ndo vanenge vachifa vakawanda, nekuti lifestyle yavo nekutora mameseji sehealth iri pasi.
Manga makateerera kuna Dr. Matthew Nyashano, nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa zveutano paNottingham Trent University kuBritain. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere checovid-19 munyika hwakasvika nezuro manheru pazana nemakumi mashanu nevaviri, kana kuti 152, zvichitevera kushaya kwemunhu mumwe chete nezuro wakare. Asi uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana. Mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala Avo vakasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yekukurudzira vanhu kuti varatidzire. Vamiswa pamberi pedare vakanzi vadzoke nemusi wemuvhuro zvichireva kuti vachange vari muchitokisi kusvika musi wemuvhuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngokugqibelo mhla ka 22 kuNcwabakazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa namhla uhlangane lenhlanganiso yeMathebeleland Collective kobulawayo kanye leCouncil yaleli dolobho becubungula okuhluphayo kulindawo.
Le aso dialogue eleqiniso asoxoxisana okuleqiniso. Udaba lelo mbhuqazi wegugurawundi abaluthathi serious. Last week nje omnye uminista uMtswanga Monica ukhulumele eceleni ethethisi Robert Ndlovu esithi uyi-minority, righteous minority.
Ibandla le-MDCT lithi umkhokheli walo uNkosazana Thokozani Khuphe ukhangelelwe ukuphindela iPhalamende ukuba lilunga laleli dale labanye bakhe, njalo amabizo abo asehleliwe inhlanganiso yeZEC.
Iqiniso uMama Khuphe uyavuyela ePhalamende, uzokwazi ukuthi nguye osikhokhelayo eqembini lethu. Ngaleyo ndlela ke siyamdinga ukuthi abe khona ePhalamende, asikhokhele nasePhalamende sikwazi ukuthi sichallenge igovernment.
Zonke lezi ndaba lezinye nizozizwa kulomsakazo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi abantu asebehlaselwe ligcikwane le-coronavirus selokhu laqhamukayo ekuqaleni kwalo umnyaka sebefika phose inkulungwane eziyisithupha 5815, njalo selabulala abalikhulu lamachumi amahlanu lambili 152. Lokhu kuza ngemva kokuba abantu abangamachumi ayisikhombisa elizweni betholakale belaleli gcikwane izolo, njalo kwatshona oyedwa. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula amachumi amabili lambili 22.9 million asebahlaselwa ileli gcikwane, labulala abedlula amakhulu azinkulungwane eziyisithiyangalombili 800.2000. UMongameli Emmerson Mnangagwa namhla uhlangene lenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMathebeleland Collective kobulawayo, lapho kuhlafunwe ukukhathazayo kulesi isigaba ukugoqela udaba lwegugurawundi, ukungcwatshwa kutshaya kwababhubha ngalesi isikhathi, kanye lokusiza abangalencwadi zokuzalwa ezama-birth certificates ngenxa yalolu daba. Uphinde wahlangana njalo leCouncil yedolobho lakobulawayo, lapho kuhlafunwe khona udaba lokusilela kwamanzi kuleli dolobho. Kodwa ezinye inhlanganiso ezazikumanyano lo zaseziphuma zithi uhulumende olutshaya indiva udaba lwegugurawundi. Omunye wabo ngumnumzana Domisani Ngoma olwela ilungelo loluntu othi udanile ebona umfanekiso wakhe omnyaka odluleyo baze behlangane loMongameli Mnangagwa ulokhu usetshenziswa lanxa sewaphuma kulo umanyano.
Sengibone impikitsha eyakudala ngoba abantu bangikhona senzangazani impikitsha yalonyaka ekuhlangana lo president uMnangagwa. Ngibona lokhu kwenziwe ngabomo ngabantu abafuna ukungcolisa lokungcolisa lokugcona abanye bethu. Ngikhulumela lapha ama organization angafika 15 ama credible organizations athenjiwe lapha eMathebeleland.
Okuyiso isizathu esimqoka esenza ukuthi inhlanganiso yakho mhlawumbe lezinye ziphume kulo umanyano weMathebeleland Collective kuyini? Lisolani ngokuthi lamhlanje nje bebehlangene kuyine lingakuthembiyo ngabo ukuthi bengaphuma lesisombululo kudaba lwegugurawundi lezinye ezikhathaza isigaba seMandebeleni?
Sabona ukubana kuxoxisana lo hulumende njengemathebeleni collective ngaleso sikhathi bakungancedi ngoba uhulumende nje kumbe singathi izana uPF idinga indlela yokubana isebenzise abantu so yayisebenzisa khona phana lakhathesi lokho isebenzisa abantu ingasikhangele nje khathesi abantu bayathunjwa bayanyamalala abanye basemajele indaba yegugurawundi leyi lakhathesi akula lutho silenje ngodaba legugurawundi ngoba vele abantu abafeza igugurawundi kusukela upresidenti ngokwakhe le aso dialogue eleqiniso asoxoxisana okuleqiniso ngoba nxa sikhangela izenzo zikahulumende kutshengisela ukubana haji udaba lelo mbhuqazi wegugurawundi akula lutho asabelenzile abaluthathi serious. Last week nje omnye uminista uMtswanga Monica ukhulumela eceleni ethethisa uRobert Ndlovu esithi uyi-minority, righteous minority, etshengisela okudelela, etshengisela umbono wegugurawundi okhangelela abantu abavela emathebeni. Lokhu kuyatshengisela ukubana hhayi abakho serious. Ngabe uxotshiwe nje uMonica yena lowo ngodaba lona lobo ngoba ezinye indawo abantu abakhuluma kubi ngamajuda esithi anti-Semitism labangavumi ukubana umbhuqazi wamajuda wabakhona bayaxotshwa kwezinye indawo. Uhulumende nxa e-serious ngabe uMtswanga lo waxotshwa njalo ngabe ba-serious ngabe sokule mpumela ngabe sokule outreach i-truth telling yokuthi kwahamba njani kugugurawundi e-independent akhona ukuthi sibe lamaganyana ayi-4 lembuzi eziyi-2 zisithi zizakhuluma iqiniso ngokuthi imbuzi zabulawa njani ngamaganyane kumbe ngamakhanka kusobala ukubana kuzaphuma ini story samaganyane ukubana yiwo angabanqobi. So hayi ngokubona kwethu sabona singasuthiseki ngohlelo lokuxoxisana lolu ngoba uhulumende kakho serious ngodaba legugurawundi.
Lowo ngumnumzana Domisani Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo elwela ilungelo loluntu, sixoxela ekobulawayo. Isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Job Sikhala umiswe phambi kwedale likamantshi namhla esetheswa icala lokukhuthaza udlakela kulandela ukuhlelwa kokutshengisela ekupheleni kwenyanga edluleyo. Ubotshwe izolo ngemva kokudingwa ngamapholisa okwesikhathi eside njalo kulokudonselana phakathi kwamalunga e-MDC ukuthi ngubani okhombele amapholisa lapho abecatshe khona. Kusenjalo imuli yesinye isiphathamandla saleli bandla isitholakale esibhubhile izolo umnumzana Lovenda Chiwaya itshele iStudio 7 ukuthi ayithokozi ngokuthi amapholisa awayinikeza isidumbu sakhe kulandela ukuhlolwa kwaso esibhedlela seKaroi ngoba bafuna ukuyamfihla eHarare. Kulokhu kungakacaci ukuthi ukuthi wafa njani kodwa ibandla lakhe licabangela uhulumende. Kulandela ukukhonona kwamalunga ebandla le-MDC athi ayathunjwa njalo ehlukuluzwe kukanti abotshwa mahlayana ngohulumende, ilunga lebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma uthi okunye akusiqiniso.
Indaba yokuthumba le isihluphile kakhulu kodwa mina ngifuna ukuthi ngifake i-challenge encane. Kulezi nsuku sila into ta i-social media, sila ma-smartphones lawa. Nxa yena lo muntu ucatshile ekwazi ukubona ufuna ukuzothunjwa kumbe ufuna ukuhamba njani, yindaba engasethi apho izinto zakhe kuhle kube lo bufakazi obugcwele sibone ngubani omlandayo, umlanda ngaliphi, kube labanye abantu abaplantiweyo phela bethatha ama-videos lawa sikubone khona kwana sibone uthitho ngubani, uhambe njani ngesikhathi bani kwakwathini. Ngoba waye ngisitsho njalo ngifuna ukuzwisise kuhle. Akula hulumende opheleleyo ongafuna ukuthi abeloke ethumba abantu esezinto ezinjalo so ezimngcolisayo yena efuna ukubuza. You can't do that. So kukhona ukutshaya amanzi labana. Into eyenziwa ngamanye amazwe leyo eyokuthi bathethe isitori esisodwa one side behluleke njani ukuthi benze njengalokho okwenziwe ngubaba uRamaphosa weSouth Africa wathumela abantu ukuthi bezozwisisa ukuthi uhamba njani. Akula ngisho one embassy esike yaphuma yathi uhulumende kanti sicela ukuze ukuthi lapha uhamba njani, but instead baphuma lama solidarity speech lama statement ukuthi bona bekhondeme uhulumende walapha eZimbabwe
uyiko laphela lapho ucina ukuthi mhlawumbe yiyo phela iregime change agenda leyo.
Sibonile njalo umphathintambo obona ngobudlelwano lamanye amazwe mnumzana Sibusiso Moyo esithi akula nkinga eZimbabwe, abantu abatsho njalo ngabafuna nje ukuthi bethole inzuzo ngakho.
IZimbabwe njengamazwe wonke silazi inkinga lapha lalaphana, kodwa ngiyabona into ebishiwo ngumnumzana ophethe intambo yokudlela lamanye amazwe yikuthi into esiyenziwa ngabanye abantu lapha sebesenza engani kuthiwa kumbe kuthiwa sokubhebha lapha kusahlaleki. Kungantike hayi noma sisebuhlungwini noma umkhono omungamanga kuhle noma iCovid isichaya, kodwa ngendlela esifaka ngakho ngabanye abantu yilokwana esikuthi kona sokule agenda ethize. Akula nto enkulu ebengehlile ukuthi kona sihlalelisane phansi sikhulumisane. And mina ngiyazonda ukuthi kona into lezi ungazikhangela kanenginengi abantu abavela ngale phesheya kwaShangani yibo abafakwa kakhulu kuiven uma-social media, yibo abafakelwa ama-hashtag kade abangapha keni wayi bengenzwa into efana nayo naleyo. Uhlubona ukuthi hayi vele into yangona asiyonto esinsiye. Ngiyakhumbula thina silabantwana amantombazane ecardbake abachayayo bahlumuze amapholisa, akuzange kube la ma-hashtag wonke lawo. Bakhona abanye abantwana ababenzwa lokhu lalokhu kunapa, azange sibone ama-hashtag wonke lawo. Kodwa laba amadoda amabili athe kwaba le problem yabo lapha, ama-hashtag sekugcwele ilizwe lonke sokuze kungenela indawo amazwe amanye avela gatshana. Kutheni abanye abantu bazuza imali ngendlela ezinjalo? Kuyinto embi yona leyo.
Lowo ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla lezanu PF, sixoxelaye ekwabulawayo. Ibandla le-MDCT seligcizelele ukuthi ngempela umkhokheli walo unkosazana Thokozani Khuphe ukhangelelwe ukuphindela edale lephalamende ukuba lilunga laleli dale labanye bakhe, njalo amabizo abo asehleliwe inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission iZEC ebona ngokuqhutshwa kokhetho. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo lesikhulumeli saleli bandla umnumzana Khalipani Phugeni, yena okhangelelwe ukuba lilunga ledale le-Senate.
Liqiniso umama uKhuphe uyabuyela ePhalamende uzokwazi ukuthi nguye osikhokhelayo eqembini lethu. Ngaleyo ndlela ke siyamdinga ukuthi abe khona ePhalamende asikhokhele nasePhalamende, sikwazi ukuthi sichallenge igovernment ukuthi kukho konke kwenzayo ikwenzele abantu, ukuthi kukho konke ama-policies nemithetho eyenzakalayo ePhalamende. Ke siyabe senza nemithetho lapho, senze imithetho ezophathisa abantu njengoba abantu bethwele nzima kangaka ukuthi impilo zabo zibe ngcono. Bese ukuthi lokho abakwenzayo bona njengoba kube babusayo, simeke sure ukuthi babusa nje babusa ngokusemthethweni. Ngempela uzobe khona umama uKhuphe nabanye ke abayi-14 abafakiwe.
Lilokhu lilandela isinqumo somthethwandaba na? Njalo libona ingani bakhona abaningi abazaphikisa ukuba khona kwenu kumadali lawo, njengalokho kukhulunywa inhlanganiso yeZEC ukuthi balelungelo lokwenza njalo? Ukumbi hayi, libona ingani wonke umuntu nje uyazwisisa ukuthi ngempela kufanele kube ngamalunga ebandla lakho angena kulawa madali?
Yebo msakazi, le nto yenzeka nje ngenxa yejudgment eyaphumayo. Kwase kuthi laba bathi bona abazihlanganisi nejudgment base beyazixotsha ke, ngoba le constitution ithi abakwazi ukuqhubeka bemele ibandla lethu ePhalamende kanti abasengabe ibandla lethu. So yebo, sihamba nje silandela umthetho owakhutshwa yiSupreme Court. Hayi, laba bafuna ukuthi bafake izincwadi abathi hayi akumelanga ukuthi ngabe kuyenzeka, banayo imvumo ngoba phela it's a free country angithi. So uZEC naye uzothatha bese ebheka ukuthi how insolo lezi abanazo zivalid noma zikho valid. So uma ngabe zivalid, then uZEC sezocela futhi ibandla lethu liphinde lifake abanye abantu. Kodwa uma zingekho valid, hayi bazozibuka nje bese beyathi ukuthi hayi insolo zenu lezi azikho valid, bazibeke eceleni uhlelo bese luyaqhubeka. Nginethemba ke hayi akekho umuntu phakathi kwethu ongakwazi ukuthi amiswe ngensolo evalid ngokomthetho. Akulanto ngayisola ngeprocess yonke le eyenzakalayo. Ngiyabonga msakazi.
Lowo ngumnumzana Khaliphani Mphukeni isikhulumeli sebandla le-MDCT. Sixoxelaye ekobulawayo. Ukuze ubone amagama alabo abazaba ngamalunga edalele Senate lele Parliamente abalichumi lanhlanu, usivakatshele kukhasi lethu leFacebook uVOA Ndebele.
Lamlela ndwandwe. Lamlela ndwandwe. Lamlela ndwandwe.
Inkokheli zomdabu ezansi emaNdebeleni sezithethe amanyathelo okuvimbela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ngokukhuthaza labo abachapha imngcele ngokungekho emthethweni bevela phetsheya ukuthi beqale bezibika emapholiseni kumbe kwabezempilakahle bengakemukelwa emakhaya. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labahlaselwe ligciwane le-coronavirus esabelweni sezansi emaNdebeleni izizalwane zeZimbabwe ezivelele emazweni angabomakhelwane abalisayele South Africa leleBotswana. Kodwa sekuthiye iningi lezakhamizi kulesi sabelo zidlele evalweni yikuthi iningi labantu ababo abaphetheya bachapha imngcele ngokungekho emthethweni okulakho kumemethekisa igciwane le-coronavirus emakhaya. Unkosikazi Gladys Manalamoyo obona ngezempilakahle esigabeni sebuvuma eGwanda South uthi ukukhathazekile ngalabo abangena elizweni ngokungekho emthethweni.
Ngikhuluma ngomuntu ovele eSouth Africa. Abantu bayafohla babuye bevele eSouth Africa babuye bahlalela. Abantu abanjengabona labo bathiwani ngoba siyakwazi ukuthi vele COVID-19 ngale eSouth Africa inengi ikhona iyaphila.
Umnumzana Mkhululi Ndlovu oyisakhamuzi ePayi uthe esigabeni sabo sebehlala bevula amehlo beqaphele labo abavelela kwamanye amazwe ngokungekho emthethweni.
Okwenzakalayo ebantwini labo ababe bengela zincwadi siyaba sibacile ukuthi bayiripota emapholiseni.
Izizalwane zakulele eziphindelela izweni zivela kwamanye amazwe ngokusemthethweni zahanjiswa kuma-quarantine centers lazo bezibaleka zikhala ngephango. Umnumzana Nathaniel Moyo, ongusobhuku endibe village esinayo kwad 18 eGwanda South, udokuno okudala ukuthi abantu bebaleke kuma-quarantine centers yikuhlanganiswa kwalabo abalegciwane labangelalo.
Ngabe kuthiwa abantu laba abasukale eSouth Africa bahle bahlolwe khonale, asuke ngalo umuntu elencwadi yokuthi khona uhloliwe kalalutho azibuyele ngapha. Engxenye esuke ngale engela mkhuhlane azogcina ethatha umkhuhlane kubona bana abantu babevalwe khona phana ku-quarantine. Khona khona kwenza ukuthi abantu bagcine sebebaleka benza i-border jumping yakule.
Uthi njalo sebethetha amanyathelo kuvimbela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus esinayi.
Into ekhona lapha kungabuya umuntu ovele eSouth singavele sibekwazi ukuthi laphana kulo mntwana ofikile ovele eSouth. Thina si-encourage umzali womntwana ukuthi thatha umntwana lo ohambe laye ekliniki. Kumbe yena kahambe ekliniki afika azitholweni ukuthi ngifikile lapha imvele endaweni enje okwenzela ukuthi bamkhangele. Kodwa owalayo angathi kafuna ukuya halo siyangenela lathi.
Ngokufanayo eNkalange lago sebethethe inyathelo leli kujo usobhuku umnumzana Gilbert Peter.
Kati sonke thina siyabasikhangele sitshele bonke abantu baselayinini lapha ukuthi wonke umuntu olomntwana ose-South Africa ma umntwana ke ebuya lapha kumele ukuthi lesikhathi simuhambise ngaphi esibhedlela abonakale ukuthi kalanto bani bamuthathe bona bamutheste.
Unkosazana Cleopatra Ndlovu ngu-environmental health technician ebuvuma uthi izakhamizi kumele zihlale ziqaphelele ligciwane.
Kanengi simripota thina sesike saba le contact laye sathintathithana laye kuthiwe ngumntu akazwani bazathi kahambanga wabingelela kokhulu kahambanga wabingelela komamncane esengenangena indawo yonke. So asimekeni sure ukuthi khonkhona nxa befika bona labana abantu abahlangani labantu beze bayevela ngale sesikwazi ukuthi khonkhona bayisimo bani.
Abesifazane esixoxe labo bathi kuza kuba nzima ukuthi babuyisele emuva abantu ababo lapho bethe baphindela bevela phetheya. Unkosikazi Mnyadziwa Sizibo eshanya ugwe ngomunye wabo.
Lapho kukhuluma manga ukuthi angabuya ngiyamxosha angabuya ngiyambuya dala ngiyaqamba ngiyaphoka ukuzama ukuthi ahambe kumbeni yena ngangale la ngathi ngiyazapha ukuthi hayi lapha kumele ukuthi uqale uye ngapi uye khona nga labo kukhulunywa khona.
Kusenjalo isiphala sengwalo se-Edward Ndlovu Memorial Library sasinikeze izakhamizi ezifika phosa amakhulu amathathu izayeka amamaski kanye le mithi yokugeza izandla ukuze zizivikele kugciwane le-coronavirus. Unkosikazi Vivian Thandekile Moyo wasaphethe isihlalo somqondisi we-Edward Ndlovu Memorial Library uthi bakhathazekile ngenhlala kahle yezakhamizi ngalesi sikhathi sokumemetheka kwegciwane leli.
I-Edward Ndlovu Memorial Trust silenhlelo esizenza emakhaya njoba sikhona apha namhlanje. Nxa sigijima lapha sigijinyiswa yi-organization okuthiwa yi-ELMA, yona ise-South Africa. Iyabuza ukuthi kathi njoba kulo mkhuhlane lowo abantu abezukuhlala phansi, abanye bagule bafe sigcine kungasela kuthuthuka esigabeni.
Kumbiko khitshwe ngabogatsha lwezempilakahle sebengamakhulu amahlanu labathuma izikhombisa lasithupha 576 asebetholakale belegciwane lecorona esabelweni sezansi yamandebeleni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Uyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Linga litshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Hloniphani Ncube, umkhokheli webandla eliphikisayo elitsha ele Mthwakazi Democratic Alliance. Owakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu baba Gande, ngibingelele kuba laleli bohlelo.
Ungasitshela mnumzana ukuthi ibandla lenu leli lisungulwe nini njalo ngapi?
Ibandla leMthwakazi Democratic Alliance lisungulwe mhlaka 11 June 2019 eSouth Africa, kodwa leli bandla ligoqela abantu abakomthwakazi labanye abakwamanye amazwe, silama structures kwamanye amazwe kubalisela oBotswana, oSouth Africa, ngitsho laseEngland sinawo ama structures la overseas kwamanye amazwe.
Amanye amalunga ebandla lenu amqoka ngobani? Ungasipha amagama abo abalutshwana nje kusukusela kulo ongumlandeli ongumsekeli wakho kusiya kumgcini isihlalo labanye abanjalo.
Amalunga ebandla ethu amqoka, ngingathi upresident nguHloniphani Ncube, uvice president nguIsabel Dube, ugcina isihlalo nguAndrew Ndlovu, umsekeli wakhe nguFaith Ndlovu, usecretary general nguThulane Sibanda, ukanti umsekeli wakhe nguThandiwe Moyo. Labo bantu abanye bagxile lapha eMzantsi Afrika, abanye bakwaMthwakazi.
Injongo yenu kuyini kahle kahle njengoba igama lebandla lenu lilomthwakazi phakathi, likhangelele umthwakazi wodwa nje kuphela na, kumbe nqa lingangena kukhetho liyabalifuna ukungena kukhetho ilizwe lonke?
Injongo yethu kakhulukazi njengebandla leMthwakazi Democratic Alliance ikuthi sifisa ukuthi silwele inkululeko kamthwakazi. Ngakho kasigxilanga kuZimbabwe yonke jikelele, sikhangelele abantu bakwaMthwakazi. Okumqoka silwela inkululeko kamthwakazi. Okwesibili silwela ukuthi komthwakazi kube lenqubekela phambili. Siyazi ukuthi leliyalizwe lokhe lathola uzibuse wabantu abamnyama, isizwe sakithi sakwaMthwakazi masikhangele ngezenqubekela phambili sisemuva kakhulu. Siqathanisa la kwezinye indawo zelizweni siyabona ukuthi kulobandlululo olukhulu kakhulu. Ngakho thina njengebandla injongo yethu emqoka ikuthi umthwakazi akhululeke kube lilizwe elizimele lodwa, sibisele ama boundaries ayekhona sibuyela emuva ngo 1893 lapho abelungu abeza bazohlasela isigodlo sakwamthwakazi. Ngiyabonga.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga babukande lana emthwakazi omuhle ngokunginikeza ithuba lokunginikeza indlebe zenu. Inkosi ibusise. Ngiyabonga.
Loke bekungumnumzana Hloniphani Ncube, umkhokheli webandla elisanda sungulwa elemthwakazi Democratic Alliance, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Lichone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lila
le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana eyo-Women of Zimbabwe Arise, iwoza sicubungula eziphathelane lemfundo kanye lenhlelo zale inhlanganiso ngalolu daba. Uqala ngokusichasisela ngobunzima ukuthi bafunde ebulenjini i-online learning ngesikhathi izikolo zivaliwe.
Ufunda ekulenjini kungaba yinto enhle kakhulukazi nxa isenelisa nguzulu wonke, kodwa singananzela vele lapha lihlekana elenelisayo ukuthi lithole leyo mali idatha yadwe. Kwezindawo vele singakhangela kulezigaba eZimbabwe ukuthi khona esikhuluma esingathi connectivity network ayikho, so ukuthi sikhulume ngokuthi sizawanika idatha kumbe sibayenzelani akweneliseki. I-material amabhuku okubala vele esikole vele short. Onganxa izikolo siyavulwa yinto okumele silungiseke ngoba nge-COVID, under COVID-19 angeke ushiye amabhuku. Ngezinto okumele zilungiselwe kodwa khona ukuthi singathi umntwana lo mntwana sizamnika ibhuku ngekhaya ubala lobani engapi. Ngoba abantwana bethu abesikolo abanye bahlala labantu abasekhulile kakhulu kumevelela embulini akulo onenelisa ukuthi abe lethuba lelo ngenxa yokuthi singakhangela even kathi kobulawayo. Abazali bachitha isikhathi esiningi besemanzini badinga amanzi bazama ukudinga okokuziphilisa. Ngubani ozaba lethuba? Njalo nalo sithi nxa elethuba ule capacity nokufundisa umntwana into yiyo. So uqhathelele ukuthi asihlale asinanzele ukuthi siyaqoqa ama resources emali njengesizwe seZimbabwe education sector, sibe le mali eneleyo, sibe le ndleko ezeneleyo, sibe sesifunda ukuthi abantwana bethu nxa besiye esikole labo teacher labo bavikelekile, ingqondo zabo zihlalisekile. Okunye okumele sikunanzele ukuthi khona vele athi abantu bethu basezindlini babulawa zindlala. So nxa izikolo zithi ziyavulwa sifuna ezikolo kube le feeding scheme ngoba vele abantwana ngathi sibalala ngezindlala ezindlini into esiyaziyo leyo ama statistics esilawo. So i-feeding nxa ngokuthi izikolo azivulwanga sikhangela ukuthi uhulumende abone ukuthi abantwana ezindlini kathi social welfare kumele bifide la abantwana ngoba vele uteacher uzabe efundisa abantwana abalambileyo la uteacher la elambile ngoba isimo seZimbabwe siyazibonela sonke nikasimanga kahle. Ama singakhala amalungelo abantwana aleziqu ezintathu, children's right to survival, and then we develop them, and then they participate and we protect them. So okuqala ukuthi kabaqale baphephe laba bantwana. Baphepha njani? Kabanika ukudla bengkhaya, bathole bayamukele kwezempila kahle bengkhaya, baphephe ukugcikwane le-COVID. Then bengaphepha sesizakhala into yokuthi i-development sibathuthukisa ngezemfundo lezi.
Ngombono wenu abantwana abaningi bayenelisa yini indleko zesikolo ngesikhathi lesi se-COVID-19? Abanye abazali bengelanzuzo.
Sithanda ukuthi thina njengabazali akula mali ezaphuma ebantwaneni kumbe ebazalini. Kumele imali nxa bevula isikolo endleko yama-textbook, akula user fees abazayithola ngoba isimo se-COVID vele sihliza kumisa khona lokho, asilawo leyo mali. I-Education Amendment Act ka-2020 iyatsho obala ukuthi state-funded basic education, it means ECD to form 4, yikho esikufunayo.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso yeWoza. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
This is VOA News, coming to you by remote. I'm Gene Randall.